takaita kuti ndidaro inyaya yekuti mamiriro ezvinhu munyika haana kumira zvakanaka. Vanhu vari kunetseka zvikuru kwazvo. Tiri kuona nherera, tiri kuona chirikadzi, tiri kuona vese vamwe vane urema, nokuda kuti zvakaoma zvinonyanya kuvaomera futi zvekare, nokuti vanowanzodzidzira nekuwana kubva kune vanhu vanokwanisa kushanda. Zvino vanhu vari kudzimwa basa, vamwe havasi kuwana mabasa acho, vamwe zvekare nyange vari kubasa havasi kukwanisa kuti vakwanise kuwana mari kana kuti muhoro yavo semashandiro avanenge vakaita, nokuti ikonomi yedu haisi kufamba zvakanaka. Takaona kuti ini semufundisi ndinenge ndichiudza vanhu kuti shoko raMwari rinoti tinoda kweupenyu hwavo kuitira kuti ramangwana ravo rive rakanaka. Saka chimwe chete zvekare kuti timirire vanhu munyika vamwe vasina chokwanisa kuti vataure, kuti sevanhu vaMwari tikwanise kumira tichitaura kuti aiwa zvinhu zvepauri zvimire nzira yakadii nenzira yakanaka, nokuti ndozvoda Mwari izvozvo.
Asi imi hamutyire upenyu hwenyu here? Nekuti tiri kuona kuti mumwe akamboedzawo kuratidzira itai dzamara akabva atsakatika.
Aiwa, haisi nyaya yekutyira upenyu nemhaka yekuti dai vakatanga nyaya dzekurwira nyika kubva nguva yanambuya nehanda kusvika kuzengirobha kumugambe nevamwe vavo vana ngomo, dai vakatyira upenyu hwavo dai vasina kuenda kuhondo. Saka principle imwe chete yenyaya yerudo, kana uchida chimwe chinhu, if you have got love you can lay down your life for anything. Saka ndozvimwe chete the same principle zvakangoitawo dzamara, he lay down his life the same way everyone else should be doing that. Saka handifanirwe kuchira upenyu hwangu neimwe zvandingataura nichitini, dai kuri kuti Kristu vakachira upenyu hwavo dai vasina kutichira.